Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 11th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshanganyahuye.
Welcome to this special edition of focusing on the life and legacy of former President Robert Mugabe.
To join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 metermoy frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com for English, www.voashona.com for Shona, and www.voandebele.com for Ndebele.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we have a special edition focusing on the life and legacy of the late former President Robert Mugabe.
Yes, the body of the former President Robert Mugabe is now in Harare from Singapore, where he died last Friday.
His body is currently at his residence known as the Blue Roof in Harare. The late former president's body is expected to be ferried to Zwimba communal lands today before he lies in state tomorrow and Friday at Rufaro Stadium. Another event is expected to be held on Saturday.
And indications are that he will be laid to rest on Sunday, even if there is still uncertainty over his place of burial. We saw today Gibbs, the president, Emmerson Mnangagwa, speaking when the former president, Robert Mugabe's body arrived at Harare, in Harare at Robert Mugabe International Airport, that he expected people to come out in their thousands, but he did not mention where the burial would be.
Kunjalo ke zulukandaba lamhla ke sile special edition le ekhangela ke ngempilo ika uMongameli uRobert Mugabe obhubhe ngolwesihlanu ngefike phelileyo, ubhubhele khona ngale ke eSingapore. Namhlanje ke isidumbu sakhe sifikisilethiwe kwele Zimbabwe. Sibone njalo sihanjiswa khona ngale ku-One Commando suka lapho ke saya eBlue Roof. Sikhuluma nje khona manje abantu baseBlue Roof lapho ke abavalisa khona umoyi. Esikubonileyo khona ngale ukuthi kulabantu abalihlekanyana, ikakhulu izihlobo, amasotsha, amapolisa labanje ke abatshiyeneyo. Kodwa ke ongazani kuyamangalisa abantu yukuthi bekule gun carriage kade ihamba ingatholanga isidumbu lesi, itshaywa ngumoya nje. Isidumbu besithwelwe ke imota yakwaDove Smoken. Ngokuqala lokhu ukuthi sikubone kusenzakala eZimbabwe. So ke besuka khona ngale kukhandelwe ukuthi bakhona le kwaZwimba. Besephenduka ke babaye eRufaro Stadium ukuthi kusasa njalo langolwesihlanu. Kuthi ke ngomgqibelo kukhangelelwe ukuthi baza kuya eNational Sports Stadium, kodwa akwaziyo ukuthi uzawuncotshe njani. Kunjalo Marvelous.
Aiwa kune yabo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, vaimbova mutungamiri wenyika yeZimbabwe, avo vakashayikira kuSingapore nemusi wechishanu. Ataona nasi mutumbi wava Mugabe uchisvika munyika, uyezve taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vachisvikawo panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vakatambirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa. Taona zvakare vaMnangagwa vachitaura ivo kuti hurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe huchange huri kutaurwa munguva inotevera, asi vazivisa ivo kuti mutumbi wabva panzvimbo yeRobert Mugabe International Airport wakananga kuOne Commando uko wazobva uchienda kuBlue Roof. Pari zvino mutumbi utori ikoko kuBlue Roof. Saka ipo pano tichange tichicrossa over tichienda kune imwe live feed munguva inotevera, asi pari zvino tine rombo rakanaka. Tine munyarikana ari muno mustudio medu watichangokurukura naye kwenguva pfupi vasati vabuda zvavo tichienda kulive feed iri kubva kuZTN ikoko kuBlue Roof. Tinokuchingamidzai nemufaro vaguni pano pachirongwa chedu.
Tinotenda maaniro akanaka vatereri.
Taona nhasi mutumbi wavaMugabe uchisvika munyika. Imi sebato reZANU-PF mungati vangaragarirwe nemabasa api avakaita?
vaMugabe segamba rakava munhu akabatsira zvikuru mukusununguka kwenyika yedu kuwana kusitonga kuzere kubva kuva pambe pfumi vechichena ndoche kutanga chechipiri vamugabe pavakapiwa masimba kana kuti pavakatora mhiko yekutonga nyika yeZimbabwe sa prime minister chinhu chikuru chavakakoshesa chatinoimba nokudada nacho kusvika pari nhasi inyaya yedzidzo vakaita kuti vana veZimbabwe vawane dzidzo yakakura yemhando yepamusoro-soro zvinovawo kuti iwo semunhu anga ari mudzidzisi uye nyaya yehutano kukoshesa kuti vana veZimbabwe vave vanhu vanozviriritira pamberi apo takazoona zvakare vachikwanisa kuti vana veZimbabwe vapiwe minda ivhu redu revanhu vatema ridzoke kuvana veZimbabwe zvino zvatinoyemura zvikuru izvozvo.
So we see that the body of the late former president is now at the Blue Roof, and indications are that his body was not being carried in that gun carriage as usual. What's going on?
We received reports, but it's not quite clear. What we understand is that there were some technical issues pertaining to the size and the condition of the casket. That's why the gun carriage with the glass compartment was open, was without the casket of the president. But we understand it was just a technical issue.
But some people are saying that maybe it's because of the feud between some family members and the government over the burial of the late former president. And it seems as if the speculation is more after the president failed to actually say exactly where he's going to be buried.
I think it's exactly what it is, speculation. As far as we know, as far as we are concerned, announcements as to the actual time and place of burial will be announced in due course once the formalities have been completed by both the government and the family of Comrade Robert Mugabe.
And we know that some more veterans have indicated that they are boycotting the whole thing. So what's the problem here?
We don't have an official position from the war veterans of Zimbabwe. As ZANU-PF, we don't have that communication.
Vaguni tozokera kwamuri. Pari zvino vazhinji vanga vari kubvunza zvataona zvichiitika kuti tinosimboona kana pafa munhu wechiuto kana munhu wechikuru taiona yatingati pakaradzikwa munhu box real riri pa gun carriage asi nhasi hazvisiri izvo zvataona, saka vazhinji vari kubvunza kuti chii chaizvo chiri kuitika.
Tanzwa isusu nevamwe vedu vari on the ground variko kuti boxi iri rauya rinenge rine ma technical specifications kana kuti kukura nokugadzirwa kwarakaita hakuenderane ne gun carriage glass compartment yatanga yatagara tinayo inoshandiswa nemaboxi edu yemumusha muZimbabwe. So ndozvatiri kunzwa kuti ndozvaitika, but in any case maona motikari yemauto inotakura mutumbi ichienda sezvinokodzerwa panoitwa state funeral.
Aiwa, tinotenda vaguni. Gibbs, I don't know if you have any.
Yes, the other question, Mr. Kuni, is what are people going to remember the late former president for? You know, there's the land issue, of course, and then there's education. But some are quitting and saying, well, education, yes, but the majority of people come out of universities and college are unemployed. And on the land issue, they are saying some people never got it at all. So your reaction to that?
The land is still there. Zimbabweans are still free to apply for land. And as we speak right now, the government of the day is still giving land to deserving Zimbabweans. Zimbabweans are free to apply for land today. I think the people are missing the point. The education program in Zimbabwe is second to none on the African continent. President Comrade Robert Mugabe was a pan-Africanist beyond the education and the land issue. And he is revered beyond our borders, throughout the African continent, and throughout the world, because he stood for pan-Africanism and emancipation of black people.
Your last word.
For now, I think actually we no last word. Thank you so much. But we are going to go to a video of one of the people that actually attended the former president Robert Mugabe arrived at the Robert Mugabe International Airport in Harare. So let's take a look at what happened.
Former President Robert Gabriel Mugabe. Mwaze akatipa kuone kuchitonga kuzere Jairara ama tiripa sitewa rumu Kusika chendele kushika mne tumezi mbomchao Asi nekuta hapa president wedu Wakati chendele kuchitikwanise kuchika kuchitikwanise Kuchitikwanise kuchora minda Chaisangis kwenye rumu sanga chitina minda Atikane minda Saka president wedu nisaka chawea nasi Yo wandi wedu mamu achi Kukira mbuya kuchewa chema Nungu waya chafanisa kuhiru Kuhuya kuchitikwanise kuchema president wedu Nisaka maona wani Bani kisingirira kuchivawe pasura nasi Nekuchika iba kama kaiba Daiba nongatina kuhunga na palo Baunga na pano nekuchi president wedu Baka naka Nisaka ndosu wachawira pano Kuhuya kuchema Sinera sana Nemuizu wa mkale Atikule wa kuchiviko mkale Tuwole kabaru kuchema Nesuana nesuwa Nekuchi chukuka Kwa uchiviri Wanga kiri Nisaka chawira pano Kuchuone kuchitonga Chakaone kuchitonga kusere Kukuliki sana president wedu Nisaka chawira pano nasi Mwama chumera chupita wanawezi babu Kuti muna akatipo chupita mpona mazimba Nekuti chanti ipa tibaru Hapa chasu pa tibaru Chawapa mkere tibaru Nekuti kwa president mkari Mwama chainga pa Kwa wanawezi babu Vyana Vaita mutika
Aiwa tirikuona hapo tirikuona mwe mukomana wechidiki anga achiwanikwa iye achitaura kuti sei anga abuda achienda kunoona kusvika kwaita vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe avo vasvika nhasi kunandare ye Robert Mugabe International Airport muHarare pari zvino mutumbi wavo uri ku Blue Roof uko taona ivo hama dzavo mudzimai wavo nevamwewo vachiuya kuzobata maoko ku Blue Roof saka tenderera mberi tichikuradza izviri kuitika ikoko ku Blue Roof munguva inotevera gidi.
Yes, now marvelous, we've got Blessing Zulu in Harare. He's our reporter who is in Harare right now. Blessing Zulu, welcome to the program.
Thank you so much, Kit.
Yeah, keep us a rundown. What's going on now?
Of course, the body of the late president has been taken to his residence in Borodel Brook, Harare, where we understand most of his family members are gathered and also some of his friends.
So now we see that the gun carriage was empty. What's going on?
Usually they use it when the person is going to be buried. Of course, there were several cars that are supposed to, or that many expected to be carrying his body to one commander and eventually his residence. It usually happens, but usually it's going to be National Hero Speaker. On the final day, that's when they use them.
But then there is the Tau Smoken vehicles that are actually around there, and one of them was carrying the body. So people are saying you rarely see such kind of occasion where Tau Smoken works side by side with the government.
Actually, Gibbs, they do.
One that is actually contracted by the government to bury national heroes. Of course, there are exceptions. If you following the death of national hero Oliver Mtukudzi, where Inyarazo was fighting for the body with DAF, of course. But usually, heroes are buried by DAF. That's the contract that they have with the government of Zimbabwe.
Thank you very much, Blessing. Marvelous.
Blessing, tokuchingamidza zvakare pachirongwa chedu. Mukatisana nguro kuti zvakamira sei pari zvino paurongwa hwekuchema uyezve nekuchengetedzwa kwavamugabe.
Pari zvino mutumbi wavamugabe uri kumba kwavo ku Blue Roof ku Borodel uko. Tiri kutarisira sezvatiri kunzwa kuti mangwana vanokwanisa kuti vaendeswe kwazvimba. Asi mangwana akare vanga vachitarisirwa zvakare kuti vanoonekana nevanhu kuRufaro Stadium nemusi wechishanu zvakare. Uyezve musi wemugovera ndopambanzi pachauya vanyarikani vatungamiri vedzimwe nyika nevakambotungamira nyika dzakasiyana-siyana vachionekana navo. Nemusi wesvondo ndopavanga vanzi vachaenda kunoradzikwa, asi hapana ari kuziva kuti vacharadzikwa kupi. Vamunangagwa vanhu vakawanda vanga vachitarisira kuti mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vachazivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti vanoradzikwa kupi, asi vangotiwo vacharadzikwa nemusi wesvondo. Vakakurudzira kuti vanhu vaende ikoko. Asi chekuzva kwatiri kuita pamba ine matakatanwa pakati pemhuri yavamugabe nevamwe muhurumende pakuti voradzikwa kupi vamwe vachitinga varadzikwe kwazvimba kumusha kwavo kwamusha maoko vamwe aiwa ngavaradzikwe panoradzikwa magamba eZimbabwe
Blessing ipapa paregai timbokubatai muromo ipapo taakumboswitcha toda kuenda unonzwa kuti valiyo mugabe vari kuti chii hatichadzoka zvakare kwauri tinokutenda
okay
bye bye
ndakuti unoita business nezvawakadzidza zveelectronics saka ndakambofunga kuti kutamba but tsamba yangu haina kusainwa for 2 years zvikadazvoziwongoright ndakuenda kunoita izvozvo saka munhu uyo ari principal anoti ita zvawakafunda ita zvawakadzidziswa ichiteera maprinciples iwayo
nhaka yamungati masirwa imimi nasekuru ndeipa ndinoti izvi takadzidziswa nasekuru
ndakaiswa kuchikoro sasekuru endi pese pese kwaanoti vakazvifunga vanoti uyu ndiri kujeri ndokwandai aipedzera mari yangu saka ndaingori munhu anga achingonogedzerwa nogedzerwa pese pese kana wokuvaroorera kuenda kunoroora ndindakanoroora ambuya saka ndinge chiziva kuti ukama hwangu nasekuru kakunoita kuti sekuru vanenge vaine chimoko
chavo
vaine chimoko chavo ndionekwo chiziva wega ndionekwo chimhanya kuchiendesa tumabhanzi tumachichichi kuzoti ndauda kuroora muzukuru iwe enda ndiambuya wangu pana mwawa iwe chienda unondiroorera ndiwo unoroora ndiwo unoenda ndionoita zvese saka that confidence izvozvo zvaunopiwa nasekuru zinokuita kuti iwewo ukurewo uri wise uine ruzivo rwekuti no ok pane tsika ndofanira kuteedza ndofanira kuita izvi nemazvo ndakadai ndakadai
ngatimbobvisai sutu yapurezidendi neofisi yekuti purezidendi vanga vari munhu akaita sei
munhu anofara anyambwa sekuru vanoda kutaura nyaya vakatanga kutaurira zvekumusha kuti unoziva panhengi kare taizaaambaambaaaoroorwa vakadoroora panhengi ndokwakazoiuya uyo atakazosangana naye pakati ndonyaya dzavo dzokuti history yemhuri ini ndakansingaizivi but iye zvinozvi ndaashasha magushungu vanotoziva kutoti kana uda kunyatsoziva zvimwe zvinhu zvemagushungu bvunza muzukuru uyu akadzidzisa
mazuva ekupedzisira kusingapore zvanga zvakamira sei
handina kuvaona
handina
kutaura navo ndaida ndaka ndakatotenga tiketi kuti ndiendeaofrida vashai saka ingori chinhu chakangondirwadza but chatakafara nacho ndinokuti ambuya vangu kubvira paitwa pavabva pabasi vaichinja everyday all the time you know because munhu angaangadzirwa stereki nezvanga zvaitika but ndoda kungotenda ambuya kuti she looked after him to the very end akuvatenda
tinoda kuzvikudza izvozvo pane zvati zvavepo here urongwa wekuchengeta kwavo
iye zvino hapana zvatingoziva ndezvekuti mangwana tinoenda kufaro stadium tozoenda kumusha worara ikoko todzoka kurufaro todzoka pano saturday tonoita funeral service kunational sports stadium saka ipapo programu iyoyo ndio iri definite so far zvimwe ndinenge chizokuzivisai nokufamba
kwenguva Mr. Leo Mugabe, who is the nephew of the former President Robert Gabriel Mugabe, an African icon and a revolutionary in his own right. We are at his residence right here in Borodil at the Blue Roof residence. And Leo Mugabe, they're also highlighting the same issue that were highlighted by the President's former bodyguard, Martin Dovu, that he was indeed a principled man and he was a man that loved to tell jokes and to teach by telling jokes, but indeed he was certainly a teacher. Mr. Mugabe, there, the nephew of the former president, Leo Mugabe, telling us also that the body will make its way to Zvimba tomorrow, and it's likely to lie in state there, and the official funeral will be at the National Sports Stadium on Saturday. We don't have more details in terms of where the burial will be happening, but we should be having those details as the program proceeds. The proceedings are happening right here at the Blue Roof, and the official church service has just ended, and members of different political parties as well as supporters are just moving and mingling amongst themselves as delegates come in to pay their last respect for this great iconic leader who led Zimbabwe through this time of revolution, coming at the helm of ZANU in 1977 after the Chimoyo Conference that of course preceded the Mgagao Declaration in 1975 when he was made a spokesperson. So he was at the helm for just over 40 years, being executive prime minister before becoming the executive president in 1987. He was the African Union chairperson in 1997 and 1998 when the organization was still called the Organization of African Unity, as well as in 2015 and 2016 when he was the chair of the African Union. Now, this is a broadcast coming to you from Zimpapers Television Network. We will continue to give you updates and interviews with delegates as we proceed through the night. My name is Blessing Mulatsi.
Absolutely, giving us information and talking to very important people who shed light into the life and times of the late former president Robert Gabriel Mugabe. As right now we see images of his firstborn and daughter Bona Mugabe. They're being consoled by people coming to the Blue Roof. That's the scene outside the Blue Roof, obviously adorned to celebrate the life of an icon in Robert Gabriel Mugabe. Earlier we had seen images of Father Emmanuel Ribeiro, the Catholic priest who was holding mass at the residence. And just a bit of trivia, those two go back way back as close friends, Father Ribeiro and President Mugabe. And just to say, even at the dawn of the new Zimbabwe, President Mugabe, who was then going to be Prime Minister-elect, called Father Ribeiro and asked that the icon in issues to do with culture and religion help come up with a flag for the Republic of Zimbabwe. So that man, Father Emmanuel Ribeiro, is the one who then designed the national flag that we now fly today. He went with a couple of samples of what he thought would be a good flag. And out of the about five prototypes that he created, the then Prime Minister-elect personally selected that the one that we use today as our national flag. So they've got quite a warm history that extends beyond even just the realms of religion. And as I said, former President Mugabe was a staunch Catholic and was known for just walking into the Catholic cathedral.
So we see marvelous there's action there at the Blue Roof, you know, a lot of activity indeed. So we heard from Leo Mugabe saying that the body will be taken to Zwimba Communal Lands, then be brought back to Harare. And then Sunday, he wasn't too clear. He said people will be advised accordingly. So siyabona kona ngale ke e Blue Roof Zulukandaba lapho kule sidumbu sika Moyi u Robert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo. So kona ngale ke e Blue Roof siyabona ukuthi kulabantu abathize ungazani ke abanengi ngabahulumende labanye abomdeni ka Moyi isidumbu yesi khonapho ke sibona abantu bengena ke besiyakhalela umdeni wakomgabe. Sibona njalo lo mfelokazi uGrace Mugabe ukhona khonapho lo dadewabo kuzobuya labanye abantu abaningi abatshiyeneyo. So ke siyakwazi ukuthi ke isidumbu sakhe sihambe endaweni eziningi. So I'm told we've got Mr. Mnangagwa right now.
Maybe before we do that, let's just pay tribute to ZTN for providing the footage that we've just been flighting. Thank you. The footage that you've just been seeing came courtesy of ZTN from Zimpepper. So we will be going back to them now and again. But we understand there's a video of our president, Emmerson Mnangagwa. Let's take a listen to what he had to say.
The man that created our nation, the man that led us
to this day has left us. We are gathered here to receive his body.
That is the President Emmerson Mnangagwa speaking earlier on at the Robert Mugabe International Airport. He was actually receiving the body of the late former president, which was ferried to the body that was ferried from Singapore, where he died last Friday. Yes, Mzule Lapake Omongameli, Ekuluma Ngomoyi, uRobert Kapilele Mugabe, Ekuluma Ngoti Sebe Tolile, Istumbu Sake, Svela Kunangale, Singapore. Yeye kunjalo ke mavulasi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Apo tinoda kupa kutenda kune company ye ZTN avo vanova ivo vanga vaine mapicture ne video yatanga tiri kukuratidzai yekumba kwa vamugabe ku Blue Roof uyezve tichapota chiti apo ne apo tichanga tichibva pano tichimboenda ikoko tichikuratidzai zviri kuitika ku Blue Roof asi pari zvino tanzwa muzukuru wamamugabe valiyo mugabe vachitaura ivo kuti sekuru wavo vakavadzidzisa zvakawanda vanoti ivo vanorangarira kuti sekuru vavo ndo vakavaendesa kuchikoro uyezve vaitumwawo kuti vaende vachinokandawo tsamba nezvimwe zvakadaro apo sekuru wavo vakapfimba vave amai Mugabe pari zvino amai Grace Mugabe pavakatanga kunge vachipfimbana Leo Mugabe semuzukuru anoti iye ndiye aitumwa uyezve anoti iye anoziva nhoroondo zhinji chaiyo kana kuti huru nezvemhuri yekwaGushungo nekuti sekuru vake vakatora nguva vachitaura naye pamusoro penhoroondo yekwaGushungo ataura iye muzukuru wavamugabe kuti mangwana mutumbi uchaenda ku Rufaro Stadium uchibva ikoko wobva waenda kunorara kumusha kwavo kwazvimba vachibva ikoko wobva wadzoka zvakare muHarare wozowanikwa ivo vachienda ku National Sports Stadium nemusuwechi weSaturday uyezve asa hana kunge achititsanangurira kuti vacharadzikwa kupi uyezve kuti rini vangotaura ivo kuti vachange vachizivisa munguva inotevera kuti vamugabe avo vane mutumbi wavo wasvika munyika nhasi vacharadzikwa rini.
Ye kunjalo ke Marvelous Londlela Dube oti lona bekulisotsha lobaba umgabe noma nje ubephazamisa lokunye ubaba uED ule 22 months esesikhundleni kodwa ilizwe selimanikiniki kuyamangalisa lokho kwenzakala eZimbabwe ngokutsho kwakhe. Kuzobuya unesisa lo Clemens Dube bathi litshona njani sitshona kahle singazilina kuna ngapho lapha elikhona. So ke kulabantu abangenayo lapha ke ku Facebook asizwe ukuthi labo bani
pa Facebook page yeshona tina Rutsendo Marufu ari kutaura iye kuti thank you Dr. Amai makabata basa rekuchengeta Gushungo. Tanzwa zvakare muzukuru waGushungo wavamugabe achitaura iye kuti anotenda amai Dr. Grace Mugabe nekuchengeta kwavakaita murume wavo kusvika pakushaya kwaakaita chishanu chapfuura. Anoti iye ane rutendo rukuru uye zvaanga achiti iye anga akatotenga ticket rekuti akwanise kuwana achienda kunoona sekuru vake asi haana kukwanisa kutaura navo pavanga vari kusinga po kana kukwanisa kuvaona. Baba Matt Quinze Chikobve vari kuti call me Topfen yedu Lillian Lilili Mandu ari kuti pokelo I see you Emmanuel Nyakonda and I'm from the stadium kumusha. Alice Duchess Makainganwa ari kuti ari kuona pokelo ndofunga kutaura vanga vari pa live feed yatabva kusina iyo Topfen yedu Emmanuel Nyakonda anzi ari kutaurawo zvakawanda. Lillian ari kuti zororai murugare vamugabe. Progress Manaiwa Manakira ari kuti zororai murugare Gushungo. Kudzanai Nyamatanga ari kuti mari yenyika yopedzwa nemunhu wane ndomaonero ake naTopfen yedu Silvanos Mzorodzi anzi please call me vachibva vaisa namba dzavo.
Wefort Florence Wela who says is that a house or a hotel where these people are? For your own information, it's called the Blue Roof. That is the mansion of the late former president Robert Mugabe. And then Courtney says, yeah, I saw Bona Mugabe in that video. She looks very sad. That's what he says there. So I'm told that we've got our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, welcome to the program.
Welcome, my brother Pilif. Kim.
Thank you so much for joining us once again. So today, we've been with you since morning. So thank you so much. So we see that the body of the late former president is now at the Blue Roof on its way to Zwimba Communal Lands. What's your word on that?
Yes. Thank God for the safe to travel by the team that brought us the body of the late former president.
Mm-hmm.
And really, all the preparations are on course, and the body is now with the right people now at the right place. So what we are following is the program that has been set by the government and the party and the members of the families.
Mm-hmm.
So everything is in order. We are moving on, heading towards the day when the president is going to be laid to rest on Sunday. And so far, so good. Things are moving.
Yes, yeah, well, okay, isidumbu sakhe sesikhona ngale eBlue Roof. Kodwa ke uLeo Mgabe uthi ekhuluma lentatheni zindaba watsho ukuthi siyahanjiswa kozwimba sibiso eHarare ngesonto uthi sizangcwatshwa, kodwa uma ekhona apho kaqhubekeka ngaphambili uthi esizalazisa ukuthi uhamba njani. Kukhanya kulokuxozela kulokhu babagawule akuphoselakho.
Okuqondileyo yikuthi kithi abantu badinga ukuthi kube lokuxokozela. Hatshi, ubeqondile uLeo nguye phela ofe omele imuli, okhuluma imele imuli. Kuhlonitshwa imuli xa sesifika ezindaweni ezinjengalezi. Yibo bale mutsho ukuthi kuzaqhutshwa so, kuzahamba kanje, kuzabanje. Khonoko kuphuma kuLeo yikho sibile kuzalandelwa. Yiko kuzalandelwa yini uhlelo olukhona okuthi kumbe labana ukuthi upresident abani baba emuli kabafuni lokhu. Hayi, siqiniso konke khonoko kukhanya yonke into iyahamba. Akudonselana khonoko kubonwa ngabantu abaphandle abakhuluma khonoko, kodwa ngaphakathi sibili yonke into iyahamba. Kodwa eqineni kwako konke ungeke usuthise wonke umuntu kithi. Abanye abantu yebo banjalo, abanye athi befuna ukuthi ngabe kwenziwa yona into abayifunayo, kodwa ke hayi, imuli iyakwala khonoko ithi into azenziwe ngendlela eqondileyo. Yibo kukhangelela ukuthi umongameli owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe uzabekwa ngesande endaweni efaneleyo, abantu abayaziyo bonke endaweni yale efaneleyo. Ukuthi uLeo Mgabe akhulume thina uzabekwa e-Hero Seeker khona kwaye ukuthi uzahamba ngale phenduke futhi ngesande. Uqedile khonaphana, kambona utshile, akula nto ayitshile.
Siyakuzwa kakhulu ke baba Gawule, bombe khonapho ungayikatshana ungathini ngakhona.
Aiwa, parizvino toda kuti timbodzokera kuBlue Roof timboona kuti kune chii chiri kuitika parizvino. Tichinzwawo kuti vari ikoko chii chiri kuitika parizvino tichiona, nekuti tiri kuona kuti amai Mugabe parizvino vatogara pedyo nebox remurume wavo sezvinoitwa kana munhu achinge arasikirwa nemurume wake. Asi regai timboenda ikoko tione kuti zviri kufamba sei.
You have been watching Zim Papers Television Network. You have been watching history in the making. Certainly everybody will remember where they were when Robert Gabriel Mugabe was announced to have passed on. And certainly you will remember that in that year you got first-hand coverage of everything that went down at that funeral, courtesy of Zim Papers Television Network. From the arrival today at the airport, where we had Blessing Monatsi covering events for us, to One Commando, where we had Chakudzwa Chiambakwe covering that bit for us. And now, tonight, at the Blue Roof, as we have Blessing Monatsi also continuing with coverage for us. It has been touching, it has been inspiring, because while we are mourning,
there is a presenter from ZTN. So thank you so much for from the look of things, we got this footage from ZTN, and that's a live stream. So the body of the late former president is at the Blue Roof, and we see that many things are happening. So Baba Kaule, how are people going to remember the late former president?
They're going to remember the late former president.
Mm-hmm.
They are going to remember him, the former president,
mm-hmm.
for his stand on the fight against colonialism and on defending the our sovereignty. And as good as, and again, remember him for the empowerment of the black people. And of, remembering him for giving land to the people, to the landless Zimbabweans.
Mm-hmm.
This is how people of Zimbabwe are going to remember him.
Thank you so much, and stay on the line. I think maybe Blessing Zulu is still on the line. Blessing Zulu, are you on the line? So,
no,
Blessing,
I
I'm told
we
left
did
long
say
back.
Goodbye
yeah.
to him.
So, anyway, let's get back to Mr. Kaule, if you can. Ask him to announce something.
Let me just read what the people here are saying right now. There are a few people that have actually just joined us. Kune avo vapinda. Kune avo vapinda mchirongwari. Tunokuchinga mizai. Pane vajinji vada kufoneru. Wapana kuzaisa maita. Aisa namba zakarukte. Please. Ndifone rei uyeje tine ma video akawanda abakuna Blessing Zulu aita apo anga ari ku Robert Mugabe International Airport Regate Mbonzwa vamwe vataura navo tinzwe kuti vanga vari kuti chi
nekuti vakati pinda basa ende mukaona kuti improve kwataita mumba medu vana vangu ndakadzidza bese nenyaya yemari yodo ndakatorwa kuenda ku
Wa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kuti iye nemhuri dzake vakasimudzirwa ari kuti vanogara kumufakosi asi ari kuti iye vakasimudzirwa kubva pasi kusvika pavave iye zvine zvangaitaura iye apanhoroondo yekuti akanga asiri kushanda asi nekuda kwagushungo ivo vavatisiya former President Robert Gabriel Mugabe ari kuti iye akakwanisa kuwana basa uyezve achishanda ati iye ari kuma youth ezano PF saka ndo zvaari kutaura tinotenda
and he had no olive right
according to zvavataura yes
yes okay siyamuzva sivile yakhuluma lapo ntovazana ikumba ngiti mama wekuluma sivile ngoti yena watolani kwaye kumongameli let's go back to ubaba Kaule iye kumbe kutwa sulo kudza
kusamenta yeah, I think we have a caller. Hello caller.
Yes, hi, this is Marvelous.
Muri sei kone matambudziko kaya mutipewo pfungwa dzenyu tinoziva kuti takakuona ichaizvo muchimacha muri ku New York uko kwengo yakareba atipe pfungwa dzenyu.
Eh, aiwa takamacha tese iye zvine izvi tiri munomhara. But anyway, matambudziko akaonekwa. Ini nhangu chandiri kuda kungotaura ndechekuti much as this man may have messed up towards the end, we have a lot to remember about him. Vamugabe vaka vaive nechipo chekutaura in terms of public speaking. All my life I have never met a man ane chipo chekutaura kudarika Vamugabe. That was his greatest talent, zvekuti you would always look forward to what he would say, and the clips tiri kungoona ari kungotenderera what he once said in different places, and they are all enjoyable. Such a brilliant speaker. Anga ine chipo ichocho, number one. And then secondly, for sure, ini nangu I have traveled the world a lot. Ubabu Dube, who keeps Dube, I was a Kumana was in Indau. I have traveled a lot in different places, and all I can say is the moment you mention that you are from Zimbabwe, they would ask you about Robert Mugabe, and then after that, then they talk about the education system. Kuti, Pama Africans, really, we are respected as Zimbabweans for education. Isusuwa mwetakabere kwa way after independence, and slowly, as things were dying out, system can go create kwa. It doesn't die out very fast. So we have been beneficiaries of an education system that Robert Mugabe maintained. Saka we got a very good reputation. And then pakurwisana kurikuitika kuti vamugabe vachavigwa kuti vachavigwa rini. This is my own perception. The man had lost a lot of popularity. Vanhu vakawandisa vanomuda, but at the same time vanhu vakawandisa vakamuvenga. We still have a lot of people who are very angry and very bitter about Robert Mugabe today. Saka mukamuviga kwazvimba anofukunyurwa. I would think he's safer ku Heroes Acre ikoko kwaanochengetedzwa nemasoja. I wish I could meet the Kushungo family and tell them kuti apo pamuda kumuviga apa, then make sure kuti munoisa 24/7 security.
Toona munotaura zvakare sindebele kunuma.
Ayi sindebele siyazibhaqabula sisi. Babu Gibbs
yelafana
ikuti siyaphila kakhulu baba. Into ade ngiyisho laphana ikuthi umgabe ube lesipho esihle kakhulu sokukhuluma empilweni yami yonke. Kuma university sengike ngawahamba lasemasontweni, angaze ngizwe umuntu okwazi ukuchumayela kumbe ukukhuluma echaza abantu njengomgabe. Waye lesipho sokukhuluma lesane sokuthi ngitsho ngabe kuthiwa ukhuluma into esingazithakazeli, izinto esingazithandiyo. Umgabe wayekhuluma kube mnandi nje kubo, abantu beze bemtshayela izandla labangamthandiyo. Osiso Marvelous, we have met in the United Nations General Assembly, and know ukuthi umgabe nxa ngabe phakathi laphana, whenever he's speaking, he would talk and he would always get a standing ovation. So isipho sakhe asivamanga asikho kuye wonke umuntu la kusifika mfundo ababaningi abalesipho esinjengesikamgabe. Okwesibili engikutshiloyo yikuthi umgabe futhi wakwanisa ukuthi esiphe ireputation enhle kakhulu njengezizalwane zeZimbabwe ku-education. Okokuthi ongangokuthi nxa ngabe uhamba emazweni achiyeneyo ahlukahlukeneyo, abantu bengakuzwa ukuthi uqhamuka ngaphi, uthi mina ngiwaseZimbabwe, bayakwethulela isigqoko, bayakuhlonipha sibili besithi umuntu lo kufanele ukuthi ufundile simply because uvele eZimbabwe. So i-education system ngithe mina abantu abanjengami sazalwa way after independence, but we are beneficiaries of a system ye education umgaba I created. The other thing I had not mentioned earlier in my Shona comment was umgabe was a feminist. He was so much into women's rights to an extent that at some point he said to African Union, anyone who would say I was not born of a woman, come stand up, let's see you. And then one other thing that I didn't mention that I would like to say, both as a Catholic, Robert Mugabe, it surprises me why he would be buried on a Sunday, because Roman Catholics don't bury on Sundays. Catholic priests are not allowed to bury on a Sunday because it's the day of the Lord.
Yeah, kodwa ke okunye kwasekusonakala ngaphi manje ke khona bamfowethu, ngoba ilizwe limaniki-niki khona manje.
Yeah, konakala lapha okokuqala umgabe take too long in party. Kuyaye kuthiwe ngesiNdebele kusinwa kudedelanwa. Ungagida ugide noma kuthiwa ugida kuhle njani, qhela kungena abanye, sike sibone abanye. Noma kuthiwa uyakwanisa ukuhlabela ukwedlula abanye, ungahlabehlabela cheda uma eceleni kungena abanye. So that was his greatest weakness. Then it's very difficult to comment on indaba yeGugura Hundi, but clearly he presided in a system which massacred a lot of people in Midlands and Matabeleland. Mina nginje ngizalelwe ngakhulela kobulawayo. Into engingayitsho ukuthi abantu engikhule labo abaningi kakhulukazi abazali babo basalezilonda. Wounds are still festering in Matabeleland and the Midlands because people grew up without parents. Fine, his video with Sophie Mukwena, an interview with SABC 1, he tried to say a few things. It's very unfortunate that akula muntu owamphikisayo kulokho akukhulumayo, kodwa kule interview ayikhuluma lo Sophie Mukwena where he tried to explain how Gugura Hundi started and babe saphila labo dabengwa, nobody ever came up emphikisa.
Yeah, bamba khonapho ke ungakatshana samaita kulo baba umsunduzwa Ndlovu osecungweni lapha. Baba Ndlovu ungawutshana njani? Ngiyatshona mfowethu, ungathini ngingakhona ukukwenzakala eHarare? Sizile ukuthi isidumbu sikamgabe sesise Blue Reef phoselakho.
Hayi, njengabantu basesintwini Mr. Dure, siyakhala nathi ngoba ukufa awaamnandi noma wuphumo.
Ya, ucingo lwakho ungazani kondanga kahle kangako ulakho ukuthi ungathe dambijana inqalo ngaba ngcono
yebo ndibona ngamuche
ayenza so what sikufonele back khona mbo lapho khona siyakufonela khona manje yeah okay sizamfonela the line is quite bad so somebody was adding some issues here concerning feminism. He says Mr. Mugabe used to be a very staunch kind of critic of this thing in terms of him supporting it. So he said anyone who thought was not born of a woman was not a person at all. So he was really up to feminism. And then he says he was a prolific speaker. We know that in different forums, Mr. Mugabe was just like that.
Mm-hmm.
And would actually attract some attention. Even if he was speaking certain things that people didn't like, but he was always saying things. Education, of course, he says he did a lot, and yeah, so many things.
I want to send maybe some items that my industry knew multiple months when you could pay imireshi diki zvizvi mwe zvamungati dai anga akagadzirisa apa vaizowanikwa ivo vachirangarirwa zvinokunda pavari zvavari kuitwa iye zvinezvi. Hello, Samaita Kudzai.
Yes, yes. Vamugabe vaifanda kusuduruka pachigaro. Vo create a system yekuti munhu akatonga tonga woswedera kusaiti kombopindawo mumwe. System iyo yaizongofambawo zvakanaka uye dai vakaedzawo kakurespecta democracy nemitemo yenyika. That would have been our foundation, and mukaona zvekuitika next door kunana South Africa. Vanhu vekuSouth Africa vane independence. They are able to criticize the president, they are able to question the president, vasingatyi kuabductwa nekuurawa nezvinhu zvakadaro daro. Saka ndo chinhu chekutanga chaifanira kunyanya kugadziriswa navamugabe kucreate a system yekuti let democracy be real democracy. Isangove yekungotaura chete yepamapepa. Vasangove munhu anongonakidza vanhu voombererwa maoko isitichifane nzara.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda chaizvo kudzaisa maita muve nezuva rakanaka. Saka muri kuenda here kunochema vamugabe?
Tine zvimwe zvakatibata saka hatisi kuzobudirira kuenda ikoko. Uyezve kunyanya sekutaurwa kwaitwa isu tavamugabe taipinda navo chechi pakathedral muna 40 muHarare muyamuya dzimweni dzenguva. Saka isu maroma hatiendi kumakuva nemuzwe sandi.
Aiwa mataura imwe point ya mataura mukatombotaura futi neshona imbotitsanangurira ipapo pane zvamataura panyaya yekuvigwa nemusvesvondo taura itinzwa.
Okay, chinoitika ndechekuti isusu semakatorike mother church inova ndoo sangano rakabereka mamwe ese masangano vamugabe taipinda navo church. Saka tichienda navo kusvondo kudaro, kusvondo yedu kukirike Sunday katorike tine mutemo wekuti Sunday is the day of the Lord. Rinova ndiro zuva rakamuka mambo edu Yesu Kristu kumuvasi. Ndosaka pakaita shift from yekuita emphasis yekuti vanhu vanoungana nemusi weSunday. Zvichibva muscripture, zvine scriptural reference mukaverenga kubva paActs chapter 2 muchienda forward. You will see kuti Peter and the apostles were meeting nemusi weSunday. Vakaiti it's the day of the Lord. That is a day when Christians began to meet and share and break the bread. Nekuda kwekupemberera kumuka muvasi kwamambo edu Yesu Kristu. Saka isu semaRoma hativigi vasi vedu nemusi wesvondo nekuti tinopemberera kumuka muvasi kwamambo edu Yesu Kristu. Saka it's quite surprising. Ameno pamwe vangangopuwawo havo ka special permission maybe looking at hukuru hwavo, but ndofunga kuti vaitirwe muteuro wemisa nemusi weSunday panenge pakutodikwa ka special permission kanobva kuvakuru kuna ana bishop. But otherwise, under normal circumstances, a Catholic priest does not bury on a Sunday.
Aiwa maita basa mukoma kudzaisa maita muve nezuva rakanaka.
Tinotenda fani.
Siyabonga kukuru mfowethu. Papa Samaita. So that is Mr. Samaita is bilingual. You know, the guy is prolific in both languages. So now I'm told that we've got a video of one person who spoke to Blessing Zulu in Harare. So let's have that video rolling. Maybe.
Mabagumbari. Aiwa tinotenda mukomo wangu.
So that's one of the people who spoke with Blessing Zulu in Harare.
Mm-hmm.
So he says he was at the airport to welcome the body of the late former president.
I understand we also have a video showing mm-hmm. us what's going on at the Blue Roof, where the body of the late president, the former president of Zimbabwe, Robert Mugabe, is lying in state, waiting to be transported tomorrow to Rufaro Stadium and then to his home state, as we learned from Leo Mugabe, his nephew. But we did not hear about burial arrangements as of now. Let's take a look at what's going on. We're seeing their view from the blue roof in Borodale. Tukona apo a view irikubva ku blue roof ku Borodale apo Parisi no mutumbi we vaimbo va mutungamiri wenyika va Robert Mugabe uri mumba mavo mavaigara kwemakore mazhinji uyezve tanzwa isu kubva kune muzukuru wavo Leo Mugabe anga ari kutaura iye kuti mangwana mutumbi uyu uchawanikwa uchiendeswa Kurufaro Stadium kunandare yerufaro uyezve kubva ikoko mutumbi wavo vaendeswa iwo kumusha kwavo kwazvimba wonorara ikoko wozodzoka zvakare pari kutarisirwa kuti pane vanyarikani vanobva kune dzimwe nyika vakawanda vachange vari pane handisi kuzoti imisa kana kuti imhemberero here ichaitwa kuNational Sports Stadium nemusi weSaturday. Saka ndo zvimwe zviri kuitika parizvino uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu parizvino munoziva zvekuita kana muri kuda kufonerwa ibva imanyora namba dzenyu tiwanikwe tichikufonerai sisishakira tiri kuona namba yenyu regai tiedze kukufonerai Gibbs.
Yes, lobaba ke osecingweni khonapha ke ubaba uBelief Gawule webandla leZanu PF. So ke amalungiselelo amenjani baba Gawule lisuka nini lisiye Harare njalo njalo vele vanenganganani kulo mabhasi amisiweyo amangaka kuti azalithwala ke?
Amabhasi akhona ayiwo azathwala abantu bezigaba kuma-districts onke elizwe ahlehleliwe konke sokulungisiwe uhlelo lonke lokuthi i-transport izathola abantu ngathi konke sokuhleliwe abantu bonke abafisa ukuthi bahambe bebeka u-former president sokulungisiwe konke khonoko kwe-transport yonke into ngisilungisiwe njengoba kade ngisitsho nje kisho ukuthi inhlelo zonke zilungisiwe uhulumende nabebandla elibusayo kunye labemuli okokulungiswe bayabelokhu besazisa abantu nje ngokuhamba kwezikhathi ukuthi kade sesilapha njengoba nje kade sitsho owemuli uLeo Mugabe nakuhlangothi lwehulumende kade bekhuluma George Jaramba bekhuluma ukuthi kade umongameli uhlangane lezinduna zezokozwimba kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu abantu balokhu besaziswa hatshi lokho kobule njini okunye okukhithwayo nje okukuthi abantu abavumelani besithini besithini hayi lokho akukho izinto zitanyani zihamba kuhle.
So in English can you tell people what is going on in Matabeleland region? Are you people preparing for a trip to Harare for the funeral service and all those kind of things?
Oh yes, of course. See, people are preparing to travel to Harare for the burial on Sunday, and this is exactly what people are preparing for. And then the transport has been already there are buses that are going to ferry people from this other end or from all other districts of Zimbabwe to Harare on that very day,
mm-hmm.
to and from.
Mm. Aiwa regai timbotora tinzwe zviri kutaurwa nevari vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinzwe kuti vari kuti chii kunavo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutarisa isu urongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vatakaona vachirasika vachishaya nemusi wechishanu chapfuura. Nhasi taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vachisvika munyika nemhuri yavo uyezve nevamwe makurukota. hurumende yazivisa iyo atanzwa kubva kuna Emmerson Mnangagwa vachitaura ivo kuti pane urongwa wekuti vamugabe vawanikwe ivo vachienda kunorara vari kumusha kumba kwavo nhasi ku Blue Roof mangwana vozowanikwa ivo vachienda mutumbi wavo uchiendeswa ku Rufaro Stadium maniracho mutumbi woendeswa kwazvimba kumusha kwavo asi regai timbonzwa vamwe gogo vekwazvimba ikoko vachi chema chema ivo vachitaura kuti vanga vasiri kufara nemabatirwa akaitwa vamugabe ndiri kunzwa kuti tichambomira tichitsvaga video ipari zvino asi apo muri kuona imi mutumbi wavamugabe pawasvika nhasi uyezve iye zvinezvi tiri kuona mutumbi uyu wave ku Blue Roof uko vachawanikiwa vachirara vari kupamba pavo pavaigara kwemakore akawanda tiri kuona apo pane zvinyorwa zviripo zvakanyorwa zvakabva zvaperenga kuti gushungo tichiona isu taona mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakagara pedyo neboxi sezvinoitwa nemadzimai vanenge varasikirwa nevarume vavo chirikadzi tikaona zvakare mwana wavo Bona Mugabe aripo achibatwawo maoko neveruzhinji atine hedu kwanisa kuona vakomana Robert naBelamini pane mifananidzo yatanga tiri kuona asi tinonzwa kuti mhuri pari zvino iriko ikoko ku Blue Roof uyezve vari kuchema pamwe namai vavo mushure mekushaika kwakaita baba vavo nemusi wechishanu tinotenda vese vari palive feed yedu pari zvino uyezve kana muri kuda kuti muwanikwe muchipinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tiwanikwe tichikufonerai Gibbs.
Yeah, unjalo ke kona ngale ke Blue Roof siyabona kuti lokho ngazani kula bantu loba nje izikhulumele sesiqedile ukuthi zikhulume kangazani sebelungiselela ke ukuthi isidumbu sika Moyise hanjiswe kona ngale kozwimba. Kozwimba lapha ke kusendaweni okuthiwa Kutama tuzane Kutama Mission eMashonaland West Province lapho kuyabe kufakwe khona isidumbu namhlanje kuze kuya kusasa kanye ngazani ke isidumbu siyathwalwa silethwe ke eHarare lapho abantu abazahlangana khona eRufaro Stadium kuzobuya kusasa langolwesihlanu abantu bekhona ngale bekhalela ke umdeni wakomgabe kanye ngazani ke ngomgqibelo isidumbu lesi siyahanjiswa njalo National Sports Stadium kona ngale njalo eHarare so ke ngesonto lapho ngazana kusaqedakala khona ukuthi kuyohamba njani so ngesonto ngisamelele mavelesi ukuthi sizwe ukuthi kuyathiwani sizwile uLeo Mgabe lapho ekhulume sithi kuyenzwa lokhu lalokhu 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 kodwa uthe sebuya ke ngesonto wathi lapho sizala sizise ukuthi kuhamba njani sizwile njalo umkatolika ujaha wakosamaita esithi vele ngosiko lwamaRoma abantu abangcwatshwa ngesonto
usuku lokuphumula lolo pana disciple Gilman Madanire pana pavari kufunza zvakare kuti kosei disciple Gilson Madanire vari kuti kosei vachiviga munhu nemusi wesvondo ndofunga vari kutaura izvozvo zvangari zviri kutaurwa naSamaita asi regai timbotora mukana unoyu kuti timboona zvakataurwa neimwe hama yava Mugabe vachitaura ivo pamusoro pechido chavo chekuti vamugabe vawanikwe vachiradzikwa kumusha kwavo kwazvimba uyezve vachiti vanga vasiri kufara nemabatirwo akaita vamugabe vasati vashaya regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii
hamumbofa makamuwana ndapedza zvavo tokoda hamumbofa makamuwana sarobati kana avatongi vamugabe ndivanga ndarwo nemunhu kuti batwa tsvina kudari kuvabata tsvina mati aiwa vanhu azvimbovanzwa ini handimbo kana yo chaiva kare kare vana munanga gwa akapinda apa ndiro murafura ini kana kuenda kuchitokisi I'm prepared ndiko iwo vafanga chokwadi chainge vaudza kuti maingei aha tirikurwadzwa chete tirikurwadzika azvimbo zvitya kana vadai vakarega mwana woida akafaika kwete kuputa mwana kuda kutoshiya kunze kwenyika
aiwa apo tanga tiri kuona imwe hama yavamugabe vachitaura ivo kurwadzikana kwavari kuita nekushaya kwakaita vamugabe vari kunze kwenyika pari zvino regai timbonzwa kubva kuna Gibbs Dube. Gibbs, go ahead.
Yeah, baba Kaule uyazizwela lapha usalukazi waichinga sivile kunyokumangalisayo chinga nje esithi hayi phela umoyi waji soko na ali Singapore wana yekona wana wazani agawazi uti kwa amba jani kuna ngalege e Singapore sebona wazani nge bambulala nito zijalo aku kulu menje la bantu ubachele uti kono kukulu ya ngukoko kame kwa amba kukuli kimso kankanani
aku kulu nyo ngukoko loku abantu bengaku bengaku laleli ukoko use kulile mshaombe lengqondo kazisabambi nje kakuhle ugogo wenkosi akholelwe ngoba ukukhula lokhu lako kwesinye isikhathi kwenza ezinye izinto ugogo lo yena lokho ekhuluma ukuzonda kwakhe kakhangeli usizo olwenziweyo ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukuthi ahambise umgabe emelaphisa khona ngale utshone eselatshiswa nguhulumende uthwale nguhulumende semletha kati pho ugogo kungane lahleka abemuli bona bamqondisi bamtshela ukuthi hayi gogo lokho kukhulumayo yincwala vela kukhulunywa akakulahlekile ngathi ugogo.